Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri kuWashington DC. Zvisati zvave pachena kuti akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica ndiani sezvo mavhoti achiri kuverengwa mune mamwe matunhu. Kuri kunzi zvingangotora mazuva kuti kuverengwa kwemavhoti kupere. Tichienda pamhepo, vaJoe Biden ndivo vanga vakatungamira nepfenyuro yeFox News ichiti vaBiden veDemocratic Party vange vave nemavhoti kana kuti Electoral College votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264. Kuti munhu anzi akunda anoda maelectoral votes anoita mazana maviri ane makumi manomwe 270. Zvinoreva kuti vaBiden vanongoda mavhoti matanhatu kuti vave mutungamiri mutsva weAmerica. Fox News inoti vaDonald Trump vane mavhoti mazana maviri negumi nemana 214. VaTrump vaenda kumatare edzimhosva vachida kuti kuverengwa kwemavhoti kumbomiswa mune mamwe matunhu, asi vamwe vanoti izvi hazvibudiriri nekuti zviri pachena kuti vaBiden vane mavhoti mazhinji. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaBiden vatove nemavhoti akawanda ipo pachine matunhu mazhinji asati apedza kuverenga mavhoti. Naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira kumatare edzimhosva.
President Trump ndiyo tinodaira kuti wachabviswa pachigaro, wacharuza maelection. Joe Biden wari kufamba zvakanaka chaizvo, mukariro chaizvo yekuti wachabudirira.
Sei muchidaro, Professor?
Ngekuti manhamba awo anoratidza kuti wakusvika panhamba inodiwa kuti unzi wahwina wapacho chaizvo. Zvino vaTrump havari kumashureshure chaizvo.
Tiri kuona kuti vaTrump vataura nyaya dzokuti vanoda kuenda kumatare edzimhosva. Munoona sekuti zvinobudirira here izvi?
Handifunga kuti zvichabudirira ba. Wakamboenza nguva zhinji wakasabudirira. Saka wari kutsvaka dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti wagare pachigaro. Asi handifunga kuti wachabudirira ba.
Munofunga kuti vangatambira here kuti vatadza, nekuti tanzwa kuti vaenda kumatare edzimhosva kumatunhu akasiyana siyana. Munofunga kuti vangabvuma here kuti vakundiwa musarudzo iyi?
Kana vakabvuma kana vakaramba, chichaitika ndechekuti musi waJanuary 20 vanofanira kubuda kuwhite house, vanenge vasisiri president ba. Saka hapana musauko. Mutemo yenyika unoti kana wakundwa pasarudzo unobva pachigaro. Zvichaitika izvozvo kana wachida kana vasingadi, hazviite mutsauko ba. Handifungo kuti zvicha mubato bao ndisha wa kurudzira kuti wabude
soko wana kwenyu munoona sekuti pane zvichachinja zvakawanda here mushure miesaru dzeidzo dzidzi
hungu wa Biden tishaona America ichidzokera kumarelationship ne dzimwe nyika dzepasi pano saka pacha chinja zvinhu zvakawanda chaizvo
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa ve University of Indiana Modune re Pennsylvania vari parunare ne Studio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuBulawayo neZuro. NeZuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe mekare. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafa nechirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 8,427 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 7,967 zvichakadaro guda reBulawayo riri kuramba richiona uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid-19 pazuva kubva musi wemuvhuro zvondo rino vanhu gumi nemumwe mudunhu iri vakawanikwa vaine chirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa kuchitiwo zvekare nemusi wechipiri vanhu gumi vemuguta iri vakawanikwa vaine chirwere ichi munhu mumwe chete akafa. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munati vanoti hurumende inofanirwa kukasika kutora matano ekutevera vangadai vakasangana nevari kuwanikwa vaine chirwere ichi senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana kubva mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Wangu tinoona kuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akati wandei kudunhu reBulawayo kudarika mamwe matunhu. Izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuti ikwinye dzisimbe pakutesta vanhu mudunhu reBulawayo iri nekuti zvinoratidza sekuti pamwe hurumende yakanga yakuvarairwa nekuti manhamba aya akanga akudzika zvanga zvichifadza munhu wese asi zvakakosha kuti vanhu vasavarairwe. Hurumende irambe ichitesta vanhu vanenge vabatwa vaine korona vachitevedzerawo mutemo yemazuva akatarwa ekugara mudzimba vasingasangani nevamwe. Izvi zvakakosha kuitira kuti nzvimbo yeBulawayo isazove iyo tingangoti uzongozongo hwecoronavirus inozopedzisira yakutekeshera kune dzimwe nzvimbo tikatita dambudziko gurusa. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwinyidze simbe kuitira kuti vanhu vacheswe vachiisoreswa nekukasira.
Kunze kwezvamataura izvi Dr. Munasi, ndezvipi zvimwe zvamungakurudzira kuti dai hurumende yaita?
Ndinokurudzira kuti hurumende iongorore kuti ndeapi matanho angatorwa kuitira kuti chirwere chisazotekeshera munyika yese nekuti zvino tiri kuona kuti vanhu vanga vachibva kune dzimwe nyika vari kutesta positive vava vashoma. Saka zvinoreva kuti chirwere ichi chiri muvanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti tisaramba tichitekeshera nekuti tinopinda mudambudziko manhamba avanhu vari kurasikiwa neupenyu hwavo akazoramba achikwira zvinova izvo zvinhu zvisingatarisiri.
Tiri kuona dzimwe nyika dziri kusangana nedambudziko irori reCovid-19 Dr. Munasi dziri kutora matanho ekudzosa lockdown. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwewo nehurumende mudunhu iro reBulawayo?
Vongu vaJonga tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kudzokera kumabasa vanoda kukwanisa kuriritira mhuri dzavo. Zvinhu zvakakosha izvozvo asi pamwepo tinokurudzirawo kuti hurumende ikwanise kuita kuti chirwere chisatekeshera zvinosanganisira kuita malockdown zvinosanganisira kubatsira vanhu vari kutambudzika mumisha wamunhu nechikafu kuitira kuti vanhu vakawanda vasazoramba vachiti ndoda kunobuda kuti ndikwanise kushandira mhuri yanganoenda pamusika wangu. Izvozvo mukarangarira takabvira kare chingochema chema kuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu nekuti kana manhamba akaramba achinge onge okwira hapana panenge pasina imwe nzira kunze kwekutomboti malockdown adzoke muri kuona zvakaitika kunyika dzinonzi kumadokero kuti vanhu vakanga vavarayirwa vakati todzokera kumabasa vanhu vachifamba vamwe zvekugeza maoko nemamask vakanga vasingasaiti saka manhamba aya akabva anyaya kukwira iyezvino manhu vari kufawanda mune dzimwe nyika iyezvino itori wese kudarika zvayakanga iri pekutanga saka zvakakosha kuti vanhu zvizvarwa zvezimbabwe tisavarayirwe ngatirambei tichitora matanho ese akafanana nekugeza maoko nesipo kupfeka maface mask zvakanaka achivhara mhino nemuromo kwete kupfeka yakapendekera ichingovhara muromo chete zvakakosha izvozvo kuitira kuti tasarakisikirwa neupenyu uyezve zvinobatsirawo kuti kana chinhu chirwere chikange chakwanisa kukondrolewa nenguva iripo vanhu vanokwanisa kuzoita mabasa avo zvakanaka kumberi uku nekuti tikaramba tichingoenda mberi todzokere shure serwaivhi zvinogona kuzotinetsa tisingakwanisi kurwisana nechirwere ichi kamwe chete
nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare kubritain najonga kandemiri westudio 7 Mende yazivisa kuti kutangidza nezuro mabhazi ose anotakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha anofanirwa kupiwa tsamba nehofisi yeumiriri weZimbabwe muSouth Africa inovabvumira kutakura vanhu ava mazuva maviri rwendo urwu rusati rwaitwa baro iro rabudiswa paTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha pamwe nevashandi vebazi riri kuvatakura vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19 izvi zvashorwa zvikuru nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch iro rinoti hapana zvipinga mupinyi zvinofanira kuiswa mberi kwechizvarwa cheZimbabwe chiri kudzokera kumusha kwacho mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kupinda munyika zvakasvinunguka zvigozobatsirwa munyaya dzezveutano hwavo kwete kuvavharira kunze kwenyika
Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa nevamiririri veZimbabwe vanofanira kurerutsa mafambiro anoita zvizvarwa zveZimbabwe kana vachida kudzokera kumusha panguva ino yecoronavirus kwete kuomesa tiri kuziva kuti pane mitemo yakawanda yataurwa neconsulate yeZimbabwe kuJohannesburg yekuti vatyairi vemabhazi nevanofamba nemabhazi vatevedzere
mitemo iyi inotii uye chii chamunoshora pairi
si mitemo iyi iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe semienzaniso zviri kunzi munhu wese anofanira kunge awana certificate yekuti haana covid asi havasi kutaura kuti vanhu vanokwanisa kuti vaende kupi kuti vanobatsirwa kuti vavhenekwe utachiwana hwecovid panguva ino zvinofanira kuti zvireruke zvichingozivikanwa kuti panonosvika vanhu kuZimbabwe ndo pavanofanira kunzi vanzi vachavhenekwa utachiwana hwecoronavirus uyezve hapafaniri kunge paine unongwa nhongwa hwakawanda hwekuti pane zvinofanira kuti zviitwe kuti munhu adzokere kunyika yake vazhinji mapasipoti nemazuva akapera panguva iyoyi yecovid yelockdown yakanga yakaitika kusouth africa
munokurudzirei panyaya iyi vamazvinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha zvoitwa sei
vanofanira kuti vatenderwe kana vachinge vaine chitupa kana iyo pasipoti isina mazuva kudzokera kumusha haifaniri kuva mhosva kana dambudziko
avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 masangano akazvimirira munyika anodarika makumi maviri abatana mukushora zvikuru uori hunotyisa hunonzi huri kuitwa munyaya dzezvezvicherwa masangano ayo anoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emadhora pagore nenyaya yeuori iyi izvi zvinotevera kusungwa kwevakambomiswa semutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vaine goridhe rinorema makirogiramu matanhatu Masangano aya anosanganishira Zim Rights, MISA Zimbabwe, Center for Natural Resource Governance, Transparency International, Amnesty International, Zimbabwe Peace Project, Zimbabwe Diamond and Allied Minerals, nemamwe. Mutsamba kuvatori venhau makambani aya anoti pane makoronyera akawanda mamwe anozivikanwa ari kuita zveuori kutengesa goride, mangoda nematombo eblack granite asi vasiri kusungwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa va Winston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati kusungwa kwamuzvare Rushwaya manongedzero ekuti hurumende iri kurwisa uori. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya yeuori iri kuitika muzvicherwa iri kuuraya hupfumi hwenyika, nokudaro inofanirwa kuongororwa potora matano anoranga zvakasimba vari kuita huri ava. Ngati nzwei hurikuru yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Tichitarisa huri huri kuitika panyaya yezvicherwa, ningati urwere hwabata nyika yedu huri kuita kuti nyika yedu irambe yakaonda, irambe ichitambudzika nekushungurudzika nekungotenderera panzvimbo imwe chete. Saka zvinhu zviri kutirwadza kuti nyika isi kuenda mberi, asi panguva imwe cheteyo nyika yedu iri kurasikirwa neupfumi mabhiriyoni akawanda pagore, yeti bhajeti redu ringori about 3.6 billion.
Mungati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii tichitarisa bhajeti repagore ramuri kutaura nezvaro iri?
Mari yatiri kurasikirwa nayo imari yebhajeti yakapetwa zvichida kashanu pagore. Zvotionesa kuti nyika yedu ine mukana wekuti tinokwanisa kugadzira upfumi nemabasa neinfrastructure yenyika zvekuti muAfrica yese nyika yatingati isusu inofanira kunge iri kukwikwidzana neZimbabwe iSouth Africa. Asi tazvidzorera kumashure kuzvifananidza nenyika dzatingati mafailed state akaita sana Somalia.
Ko sei muchidaro?
Nekuti upfumi hwenyika hausi kushandiswa kuvaka nyika yeZimbabwe, asi huri kushanda kubatsira makoronyera uye nenyika dzakaita sana United Arab Emirates, kunova ndokuri kuendeswa zvicherwa zviri kupiwa munyika muno zvichibuditswa nekubatsirwa nevanhu vanofanira kunge vachichengetedza mutemo uye nekuchengetedza mainterest enyika yeZimbabwe.
Asika vehurumende vari kutiwo vari kuedza nepose pavanogona kusunga vari kuita zveuori, tichitarisawo kusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vasori nevamwe vanoshanda navo.
Mahumbwa ari kuitwa aya kusungwa kwaRushwaya chinhu chakaitika even vacho vanga vachishanda naye vasingazvitarisiri. Ndosaka makaona kuti prosecutor akakurumidza kubvuma kuti ngaapiwe bail gare gare kwakuzopinduka kuti aiwa ngaanyimwe bail. But zvinokuonesa mafungiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pehuori huri kumineral sector kuti chavari kuda icatch and release, ende iko zvino izvi vari kushanda round the clock kuti vaone kuti Rushwaya vanomubuditsa sei, nekuti mhosva yaRushwaya iri kuonesa kuti network racho rakakura.
Mungatsarangura here apa?
Rinoinvolva vanhu vakawanda kupolisi, kuaviation, kunyange nekupolitics in government. Pane mazita akawanda ari kubuda. Tikatenderera munyika inoiyi unoona kuti gold riri kutengwa nemakoronera zviri pachena. Ukaenda kunana Mazowe, ukaenda kupena longa right now, kune imwe kambani iriko iri kutora goridhe ichienda naro kwatisingazivi. Kambani iyo hainyatsotombozivikana kuti yakarejestwa kupi.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya yekurwisa uori?
Uori hwacho huri kuitika, dambudziko riripo nderekuti huri kuinvolva vanhu vatinofanira kunge tichichema kwavari kuti varwire mainterest enyika. Ndosaka zvizhinji zviri kuitika zvinoita sekunge zviri normal, nekuti vanhu vakangoziva kuti apa pane zita ranhingi riri kutaurwa vanhu vaakutotya, kunyange mapurisa anenge aakutotya. Saka
corruption yacho inenge ichiitika vanhu vanenge vachizviona asi vanotya kuti vakazvitaura vanotyira upenyu hwavo vanotyira mabasa avo saka tichaona ya Henrietta Rushwaya kuti ichabuda sei iko zvinezvi kuti ndakatora bhegi risiriro asi unoona kuti gold racho raanga ari naro ipurified gold
Rigi wanikwa kupi?
Rinongowanikwa chete ku Reserve Bank of Zimbabwe ku Fidelity Traders. Saka how can gold rakapurifiwa rinozoonekwa ramu handbag mumba ma Henrietta Rushwaya?
Mukuru we Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndongotaurawo ngenyaya yekuZimbabwe pane zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe tikukumbirisisa kuti vamunangango vatarisisewo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo kwete zvinoitwa kuZimbabwe kuti panoitwa sarudzo vanhu vanenge vachirohwa vanhu vachisungwa vanhu vachiitwa sei vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanenge vasikafariri ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika tidzidzo zvakawanda zvinova zvichiitika kune dzimwe nyika bandiri kuvimba kuti vaJoe Biden anotika vakunda musarudzo dziri kuitika kuamerica sokuona kwandiri kuenda kunoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba zvakanaka vanokwanisa kuwina ngavawine ngavakunde musarudzo kuti varibatidze marudzi evanhu vatema nevanhu vachena kuti varudzi abatane
mangwanana akanaka vashamarari vestudio 7 mangwanana akanaka vateereri vestudio 7 zita nditi moyo game changer ndiri kuJohannesburg ndichida kutaura pamusoro penyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Sarudzo dziri kuitwa muAmerica ini dzakandifadza through madebates aiitwa pakati paJoe Biden navaTrump. Madebate aiitwa ndaiti dai zvaiitwa une kunyika kwedu kuZimbabwe kwatinobva zvaiva fee kumunhu wese anenge achikwikwidza. Uyezve chandafarira America ine vanhu vakawanda zvisingaiti zvakanyanyisa kupinda many times ichiku nevari muZimbabwe. Asi unowana inokwikwidzana vanhu vaviri chete. Tikaenda kuZimbabwe tinoona tinoita 23 macandidates. Mamwe asina kana basa asingadiwi kana nesvose zvaro. Asi unongwana chingozindiri candidate. Vamwe vakaita sana Love Mo Maduku. Vakaita sana Tokozani Kupe, vakaita sana Linda Masarira, vanenge vachinzi makandidates andokukwidzawo president asi haana kana munhu wana anomutevera kana anotomuziva vazhinji vacho. Zvinokatyamadza saka zvokuAmerica zvinotifadza.
Makadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7. Ini ndoda kubvunzawo vamunangagwa kuti pavatonga 40 years vachitonga batarawo zvampf richitonga pa 40 years ndokumbirawo kubvunzawo kwavari kuti kuAmerica vavhota kangani vachinja kangani mapresident avo ikoko vachinja kangani iye zvino ndichitarisa ndikuona kuti vaBiden vaakupinda futi musarudzo vakanga vari mutevedzeri wavaObama nhasi vaakuvhoterwa futi nevanhu kuratidza kuti vari kudiwa nevanhu. Ini ndiva kubvunza kuti vamunangagwa nezani kwavo kungoona kutonga here kuti vachingoramba vachingovhotirwa nevanhu pa 40 years kwavo kudiwa nevanhu here? Ngavadzidzowo zvinoitwawo dzimwe nyika.
Mamukase vanokomana tanonoka wande nevamwe vose kustudio indorangotaurira masabwo nemadzishi ari kudzinga varairidzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachitivo ngavasastrika vari kureva kuti chii kwevanhu ava ngavasafurirwa nezanu pf aina zvavanovaipa zvainovapa izvo kuda kutonga hakuna zvakunobatsira regedzai vanhu vapuwe mari vadzidzise vana venyu vakasununguka chinokutinakidzai nechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana musadaro masabhuku nemadzishi ndimi vanhu muri kusapota munangagwa kuti aurai nyika imimi musadaro hatichakutumiri kana shuga mukadaro.
Makadiri pastudio 7 apo ainongoitwa endrongweda nandiri pablogwanya aindongoti pane murume ase akasenda voice recorder nezuro aitaura kuti anonzi George Swanda kuganda banda oropinga. Ngasa tengera. Kanasha mpengera nga atakuku kupengera. Antara utongo ujekerele. Utongo ujekere upi. Munangabwa urukuita utongo ujekere. Ngasa tupengera. Mwana mutaurire mwana uyo kuti asiyane kupindura politiki kana asikadzikoni.
Ara rine vateereri vestudio 7 makadini, tinokutendai nenhau. Ini ndinonzi Mpofu, ndiri kuno kuKwaZulu-Natal. Nyaya iri kutaurika iyo yegoridhe rakabatwa rina rushwaya. Yava kusanganisira mai Munangagwa iyi. Ya. Kana chiri chokwadi varumeka, ndopa muchaona kuti matare aya manje ndezanupf matare aya emuZimbabwe. Nyaya ichina kwaichaendai. Achangoregedzewa rushwaya uoyo. Vachangoregedzewa vanhu vose vavo. Namai Munangagwa zvotopera yotongonyaragwa. Vanhu vangani vakasungwa tichingwa nyaya dzacho dzichinyarara dzakangopera hatidombozi kuti dzakaendepi dzecorruption. Kwayo commission yecorruption iripiko yangoti zii. Ngaite basa zvetionapo. Tione ichibata mai Munangagwa ichibata tive neclosure kunyaya dziri kuitika. Tione kuti matare ari clean ini panyaya dzavo. Muchaona. Ngatitarisei tione.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kambo kanobva kuna Sufas Mashakada and the Sons of the Muddy Face. Tese tinetarisiro yezvunhu zvakanaka. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.